Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Patriotism vari kutoona senge chunhu chingatofosekedzwe vanhu, but patriotism i concept kana kuti zvinofa kungoflowa from kunzi uri muZimbabwe and unofarira zvekuitawo unofarirawo nyika yako, but kana usingafarirawo zvekuita Zimbabwe kana nyika yako, then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako.
Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri rePatriotic Act uye kuti rive bhiri rive mutemo wemunyika.
Kuamerica kuno ndinotova navana vanobva kuZimbabwe, vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo, wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora unoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe.
Varume vana nezuro kuChipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mokuwanikwa vane mhosva yokutengesa bvunzo dzezimseki kuvana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yava Emmerson Mnangagwa inoti inogutsikana nemutemo unoranga vanhu vanonzi havadi nyika yavo, vanonzi vanotaura zvisina kunaka pamusoro peZimbabwe vachikurudzira kuti nyika itemherwe zvirango. Hurumende inoti mutemo uyu wakafanana nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act, uyo unorambidza zvizvarwa zveAmerica kuita hurukuro nehurumende dzedzimwe nyika zvakamirira America. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti Logan Act iri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe yakasiyana zvikuru mukuti Logan Act nezviri mubhiri rePatriotic Front zvinorambidza zvizvarwa zveAmerica kutaura nehurumende dzekunze zvakamirira hurumende yeAmerica, vachiti mutemo wePatriotic Front uno wePatriotic Act unotyora kodzero dzevanhu nokuti unorambidza vanhu kutaura zvavanoda kunyange vari kunze kwenyika. VaMasiye vanoti hapana munhu anomanikidzwa kuda nyika yake, zvikuru kana hurumende yenyika yake ichimunzvenyerira. Naizvozvo mutemo uyu unongova imwe nzira yehurumende yokudzvanyirira zvizvarwa zveZimbabwe.
Uyu mutemo uyu tagara tichitaura kuti mutemo uyu hausi hauna kubira zvakanaka. Mutemo watinoziva kuti uri kuuya uchida kumbunyikidza kutaura kwenyaya dzekodzero, especially kana uri kunze kwenyika.
Tinoona hurumende inoti zvanzi mutemo uyu wakafananidzwa nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act. Chii chamungatiudza pamusoro pePatriotic Act neLogan Act yokuAmerica?
Logan Act chandingataura ndechekuti paLogan Act muAmerica munomo hapana munhu achakombitwa nayo payakaiswa. But mutemo unotaura kuti haukwanisi kunegotieta on behalf of America. But tichitarisa nyaya yePatriotic Act yatikutaura, especially makada kutarisisa maMP ezanupf kana kuti maadvocates ayo Patriotic Act, vari kuzviona vachiataka vanhu vakaita se vanomirira maopposition political parties vanenge vachienda vachiadvocata for human rights. Semaziviro andinoita, hapana munhu akambonzi aenda achinonegotieta any contract or negotiating any deals on behalf of the Zimbabwe government. But maonero ari kuita vanhu vari kugadzira mutemo uyu maonero akasiyana pakuti America iri kutaura kuti iwewe haungamboendi uchino representa hurumende kwa unungori kukuku. But kuzimbabwe manji inya yungu iwewe haunga mbwende uchino taura pamsoro pe zunu zirugu itika mzimbabwe kunyanyanya kumbunyi kizwa kwema rights mzimbabwe kana kunyanyanya nyaya zima sanctions.
Tiriku wala kuti shokoro kuti patriot riri kutambiwa na rozukuru mumtemo uyu. Patriotism kana kuti kuda nyika yako kuno manikidzwa here pane mutemo unorambidza munhu kuti asava anoda nyika yake.
Zvinhu izvationa zvinoshamisa zvokuti patriotism vari kutoona senge chunhu chingatofosekedzwe vanhu. But patriotism i concept kana kuti zvinofa kungoflowa from kungonzi uri muZimbabwe and unofarira zvikuitawo unofarira nyika yako. But kana usingafarira zvikuita Zimbabwe kana nyika yako, then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako iyo ichikumbunyikidza ama rights. So yeye patriotism tikona kuti kumbunyikidzwa zvekare kwatoda kuzama kuitwa nemutemo uyu kuti tifarirei nangwe tisiri kuita zvinhu zviri right, of which zvinhu zvisina kunaka.
Mutemo uyu zvawava mumabhuku zvawava kushandiswa, munoona sei mberi uko uchakonzera zvinhu zvakadini mberi kwatakatarisa uko?
Kumberi kwatakatarisa uko mutemo uyu ndikuona senge ucharamba uchipatsanura vanhu muZimbabwe nenyaya yekuti vakarerekera kupi pamanyaya dzematongero enyika. Kwatada kuenda seZimbabwe kufa hukuri kwokuti vanhu vafa kubatana, ungave weZANU-PF ungave CCC, but kana pachiitwa nyaya dzinovaka nyika nazvinhu zvokuti munhu wese anofa kuva ari achifara kuva but nemunyaya yemutemo uyu uri kuuya uchiwedzera kupatsanura vanhu yatingati segregation kana kuti polarization yevanhu nenyaya yematongero enyika. Saka hapana zvauri kuumba nekuvapo, but ndoona senge uri kutostraina yatingati maissues edemocracy anofaa achiumbiridzwa nehurumende kuti vanhu vafare vachinzi isi tinobva kuZimbabwe, kana kuti vanhu vafare vachidemonstrata kana kuexpressa maopinions avo ezvinhu zvaichiitika kunyanyanya nyaya dzekodzero dzevanhu.
Avo vanga vari kubeta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Gurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mutemo uyu wakakurukurwa zvakasimba nemakurukota ehurumende akabvumirana nezviri mariri uye kuti rive mutemo. Dare redzimhosva muChipinge nezuro rakatonga kuti varume vana vapike mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Izvi zviri kuitika mushure memazuva mashoma umwe mutevedzeri wemukuru wechikoro nemurayiridzi kuCholocho vakatongerwa makore matatu mujeri mushure mekupara mhosva yakadai. Vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyaya yokutengeswa kwebvunzo yave nemakore mazhinji ichiitwa, vachiti hurumende yaigona kuva yapedza dambudziko iri kare kare asi iri kutadza kuita izvi pamusoro peuori hwanetsa munyika.
Izvi zvinouraya vana vechikoro, vana vadoko vatinotarisira kuti vazo tora nyika vachipfuudzira mberi. Zvinonyadzisa nyika zvekare yeZimbabwe, kwese kunozoenda vana ivavo kunodzidza. Sokutaura kwandaita kuAmerica kuno, ndinotova navana vanobva kuZimbabwe, vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo, wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndiko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora unoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe kwete neni chete vobva vashoresa nyika. Saka zvinodhirisa ufumi hwenyika uori huku hunoenda kufundo, nokuti fundo ndiwo musimboti wokubudirira kwenyika ipi neipi zvayo.
Tikatarisa nyaya iyi Profesa Masocha, yava nemakore ichingoitika, chii chinotadzisa kuti hurumende ivhare zvese zviri kuitika izvi zvisaramba zvichiitika. Munoona sekuti vane chido chokuvhara here kana kuti kuda inyaya dzinongova nyaya dzouori? Vanotadza sei kuzvimisa zviri kuitika izvi kwemakore ose awa?
Chinonyanya kutadzisa ndicho uori hwadzikamidzi. Vana vari kuzvarirwa muuori, vana vari kurerwa muuori, vachizokura vachienda kumabasa, saka havavoni chakashata nouori. Ndo zvatogara nichitaura kuti nyaya youori ipere yecorruption ngaiiswe masilabhasi kubvira kukreshi, zvichiratidzwa vana pachena kuti uori hauna kwahunotisvitsa tose. Unenge uchitozviuraya iwe pachako nevana vako nedzidza rako zvese nenyika yako kana ukaita uori. Saka hakuna dzidzo iyoyo, hakuna hwaro huriko mudzidzo hunodzidzisa vana kuti uori hwakaipa. Vanhu vaakungoona vanhu vakuru vachiita uori vozoti ndiwo mararamiro acho. Madhiri madhiri apo naapo madhiri. Saka vana vari kurerwa muuori havasi kuona chakaipa chinenge chiri muuori imomo. Zvinobva zvatotiuraya isu senyika, nokuti vana vachazotora utonge ava vanga vave pati ipi zvayo, vachange vachingozoita izvozvo vanenge vakura vachizviita vachiona, bvunzo dzichingonge dzichingoshambadzirwa chero zvikabatwa chero zvikasabatwa. Asi tinozonatsokuzozviona mumaitiro avana vacho kuti chii chavanozoita chinozoitawo kuti nyika ibudirire.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Panguva iyo nyika zhinji pasi rose dzichicherechedza mazuva ekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai re16 days of activism against gender-based violence achatanga nechishanu, mutungamiri wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zvakakosha kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha munyika. Vagoliad vanoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inoranga vanotyora kodzero dzemadzimai avo vavanoti kodzero dzavo dzinombunyikidzwa panguva dzekufamba vachikwira mabhazi nemichovha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Hlanganya uye navagoliad nezvenyaya iyi.
Sukuti mirishonga inosangana nevafambi vachimbunyikidzwa kuti vange vachikwira michovha nemabhazi avasingadi, uye zvakare vachichajiwa mari zisingaenderana nemari dzinenge dzambotaurwa vachatanga kukwira inopera rini. Vanhu vanopiswa panguva yakaoma apo pavanenge vachida kuita sarudzo yekukwira mabhazi kuti vaende munzvimbo dzakasiyana siyana kazhinji. Vanhukadzi vanobatwa nhengo dzemiri nokudhonzwa dhonzwa. Izvo ndoti hazvina hunhu izvo kuramba zvichingoitika. Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tinongokurudzira kuti dai vanoona nezvematare vaisa mutongo wekuti vanhu vanobatwa vachiita izvi vanoenda kunogara mutorongo kwegore kana kuti 6 months kana nekubhanwa zvakare kuti asazowanikwa achishandira panzvimbo iyoyo kwegore kana kuti 6 months zvakare. Isu sevafambi tinoti hatina kusununguka kana tiri muziteshe kana tichida kukwira mabhazi da kuita sarudzo yatinoda.
Tinoona kuti muri kutaura imi kuti pane dambudziko zvakare kune dzimwe nzvimbo dzekuwana mabhazi iwaya ekuti vanhu vaende kwavari kuda. Mungatiudza kuti inzvimbo dzipi idzi uyezve zvii zviri kuitika?
Vanhu vekumabvuku Tafara Gazebo inzvimbo dzakakomberedza vadanzira ruva vaona moto kuti vange vachipinda muguta reHarare vachienda kumabasa. Apo mabhazi anga asingawaniki nemakombi kuti vange vachienda kumabasa. Vanhu vazokwira mota dzemapuraivheti nedzimwe dzakadaro kuti vange vachienda kumabasa. Izvi zvatiri kuti zvinofanira kugadziriswa kuti mota dzinotakura veruzhinji dziwanike. Takatarisa Ningakuti isese jaharare zvifambiso zviri kunetsa zvikuru.
Panga gadziriswe sei?
Dambudziko iri rinotoda kuti paiswe musoro pamwe chete nemastakeholders ese ari mutransport. Yatinoti panodiwa kuitwa yatinoti transport indaba kuti nyaya iyi dzinyatsoziwa kuti zvigadziriswe tise musoro pamwe chete tutsvage zvatingaite kuti mota dziwanike dzinotakura varizhinji tichienda kumabasa. Apa tichitambirawo futi zvichemo patinobvawo mumadhorobheni ningati mutaundi muguta mota dziri kukasika kupera dzinotakura varizhinji zvinozoita kuti vanhu vakwire mota dzematsotsi.
Zvikuru zvatiri kunyanyotyira sevafambi ndezvekuti kana tichinge tapedza basa nguva yapera yanoti kumalet hours ingangoti vanhu tiri kusangana nemota dzemakororo atisingazivi nekuti kunenge kusisina mabhazi nemichovha yatinoti iri maassociation.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti sangano rinonzi Teachers for Economic Development ED riri kunyengetedza varairidzi vasina mabasa kuti vapinde muchikoro chebato reZANU-PF cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe zvinotarisirwa nebato iri kuti vagopiwa mabasa. Bepanhau iri rinoti sangano reTeachers for ED riri mubishi rekutsvaka varayiridzi mumatunhu ose. MuNewsday makare, hurumende inoti vanochengeta nzvimbo dzemabhizimisi akazvimirira kana kuti security guards ose anofanirwa kudzidziswa basa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, ichiti mbavha dzakapakata zvombo dzanyanya kuwanda. MuChronicle, gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vachaparura bhajeti renyika regore ra2023 vari kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden. MuNewZimbabwe.com, umwe wevakafanobata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika pamusoro pezvamamiriro akaita zvinhu munyika haana maturo, vachiti vanhu veZimbabwe havana nyika, naizvozvo havanzwisisi kuti vamunangagwa vari kutaurei. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 anatanunuka wandina nanjonga pani miri. Aiwa, tinofara nebasa ramunoita. Takungofarira zvedu 2023 yadai kusvika pandosi. Timboona kuti ndianani. Timbonogadza yedu mukomana pastate house. Vagaro varipo nenyoka yavo muhurwa.
Studio 7 apo aiwa ndokutendai ve Studio 7 tendai ve Studio 7 ndokutendai sasa aisena ngundo tenda Studio 7 pa pa kura chacha wa Studio 7 yakati rera atitomborari kana tina umbo wa Studio 7. Studio 7 notovhura pfungwa kuswe chidiki umwe wechidiki wese akavhura pfungwa ne Studio 7. So ndokutenda ve Studio 7 murambe makadaro nemwoyo wenyu wakanaka munotoita kuti tirare chete tanzwa nhau dzenyu. Aiwa, ndinotenda chacha Mwari akuitire zvakanaka.
Aini, ndoda kutsigira baba vataura vachiti muri bias makanyanya kurerekera kubato ririkutonga muZimbabwe. Aiyo ichokwadi hozi tikada kutarisa chaizvo chaizvo panangirini panyaya yekuti vanhu vezanupf vari kutaura aiwa nguva munonyatsawa pa munhu anogonoita 5 minutes 6 minutes kana 10 minutes achingotaura rega kuchito tapinda kusisiwo aiwa 5 seconds hadzipana anenge abvisiwa munhu iyeye ameno kuti pamunotaura muchiti hatina kwatakarerekera munenge muchirevese because ameno pamwe vanhu vesisi havana chavanoita chine musoro kana kuti zvavanosperawo vachiita bcause kana ivo vatape venyu venhavo vacho vamune muchitaura kuti vari kutaura navo vachizokupai imimi hapana patinonzwa vachitombotaura nyaya dzesisi nyaya dzesisi dzine dziriko dzekuti ava vari kuprizoni ava vazoitwa sei nyaya yavo ikangodaro chete zvaperera ipapo tikachida kuti tichiuyawo kune zvaitwa napurezidendi Chamisa hapana chinotaurwa kana zvavaitawo hapana chinotaurwa ameno kutipawo mune muchipaonawo sei but tibatsirewo tikwanisewo kunzwa masaidhi ese ekusc bcause zanupf everyday iri kunyanya
ya masikati mukoma hwande ndiri mulimpopo pachimfezi apa ndine nyaya yandiri kuda kutaurawo inobata vazhinji vabereki vane mwoyo wokubereka ndiwo vandakamira navo mukutaura kwandiri kuita kudai panyaya yechild abuse yevanasikana vari kubatwa mabatirwo asina kumira zvakanaka ndo pandiri kuda kunyanya kutaura pamusoro papo nyaya iyi yanga ichida kuti chirongwa ichi matanho matare ane chirongwa chokuti vana vasikana vabatwe zvakanaka mukugara muupenyu hwedu ndakanichitinini vaifanirwa kunge vachi vemutemo ngavabudise mafone numbers avo pese pese pavanotaura nezvechild abuse ngavabve vataura nezvemafone numbers avo abude pachena kuitira kuti ani nani akwanise kuita sei akwanise kutora mafone numbers iwayo then kana paitika chiitikwa chinenge chaitika munhu akwanise kufona direct kudepartment irero
kutaura tirege pano pastudio 7 ningi government yedu inoti toda kuomesera vanhu vabereki vachabata kana kuti vanhu vakuru vachabata vana chibharo rit zvakanaka izvizvo ndo mashoko egovernment iriwo akanaka zvisingamboveri nekuti vanhu vari kushungurudza dambudziko rinozovapo nderekuti regai tichikuudzai mugovernment yacho munozvii mugovernment yezimbabwe dambudziko rinozovapo nderekuti munozoshandisa politics pabasa zvokuti kana munhu wamunoziva kuti uyu unoshandira zanupf zvakanyanyisa nhiyo chero akabata munhu chibharo zvinototsikwatsikwa but imuri kukurudzira kuti unofanira kuomeserwa saka vamunoda kuzoomesera ndivanani nokuti mazuva anawa vanhu vazhinji vari kuita mhosva vanhu vazhinji vari kunyaita mhosva muzimbabwe vanhu vezanupf nokuti ndio havasingatyi havana chino chavanotya bhozi ezilonga achingova nekadhi plus achiziva kuti tinomhaya nemusangano ndiye weita zvozvisina nebasa ndo kuti avangochiva chana chaachiva ochitora nyika yedu haina kwainoenda vabereki government ingangogumira kutaura seizvezvi nokuti zvino zviri kuitika munyika asi muchaona kuti zvinoitwa kuvanhu vaviri kana vatatu vamunoziva vezanupf batai mumashoko angu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of america mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muafrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarairidzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera musasaririre pamakuwerere aya pano pavoa africa nestudio 7 ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeworld cup
tava kuchienda kumitambo yefifa world cup auyazve murume anofarira zvenhabvu hamusekiwa takaona mitambo mina nezuro chii chakakubatai apa
mitambo mina yanezuro haina kubuda the way yandichifunga kuti ichabuda pagame regermany nejapan takapa kuti germany ichange icharova japan but munongoziva bhora mutambo japan yazokunda germany 2-1 and germany yanga iri favored to win but munongoziva bhora mutambo and they have monumental task against other teams mugrupu mavo then kwoita morocco necroatia zvakapera zviri mangange then Belgium ne Canada as expected ndakafungira kuti Belgium ichakunda Canada yakundwa 1-0 then Spain ndabafunga kuti mazvobozwa zvingawande kudaro inenge yakuita kunge basketball but sezvinaiwo Spain actually it looks like it's a strong team saka tichazongoona kana va mu the round of 16 but 7-0 hazvizodi kudaro pa World Cup
chii chiri kuitika kumatimu mahombe aya Germany ichirohwa nejapan tikaona zveargentina ichirohwa nesaudi arabia chii chiri kuitika pavamusekiwa
I think chiri kuitika ndechekuti makochi ematimu mahombe oro maplayers pache zvavo vari kuunderestimate what other small teams can do that's number one chimwe chandiri kufungira chiri kuitika ndechekuti bora as long as a ball can go to the other end of the half that ball can still get into the net
nhasi musi wechina tine mitambo mina mumagrupu akasiyana-siyana kune switzerland necameroon munopaona sei apa
apa pari kunetsa kuti zvichapera sei because cameroon is a very strong team kuafrica but mukaona the way my teams in Europe the way they play soccer they tend to play soccer positional soccer saka ndinoda kuti cameroon win up but ipapa ndisazoziva i 50-50 and ndikona kuti it can go either way but I think a draw would be a fair result
munomwe zvemutambo mugroup G imomo Brazil iri kusangana neSerbia munozviona sei
aiwa Serbia I think itimu inokwanisa kuroveka ndirikuona Brazil ichiwina
mugroup H Uruguay iri kusangana neSouth Korea nhasi munomuona sei mutambo uyu
uyoyoyova ndirikuona iri favor to win but South Korea it's also a strong team vanhu vari very fast and munongoziva ukaapply speed mumutambo webhora uyu speed can make a difference but Uruguay ine more experience ndirikuona ichikwanisa kuwina
mugroup H mutambo wekupedzisira wanhasi Portugal iri kusangana neGhana
ndirikuona Portugal ichiwina because Ghana ndo ine the youngest team mutournament it's the youngest in the sense yekuti maplayers achirivane experience and kuPortugal ndo kunotambira anonzi Ronaldo nyanzvi yebhora saka ndirikuona ichikwanisa kukundawo Ghana by a small margin
kana makatarisa mitambo yataona kusvika pari zvino munofungei nemafambiro ari kuita FIFA World Cup 2022
So far so good in terms of the quality of players that tikutarisira kuti vange vachikwanisa kuti paisi vaoni and zvakarongeka zvinhu zvacho ilusa zvakarongeka and zvinhu zviri kutinakidza isi vaoni pakuti ndo patinokwanisa kuonawo bhora racho at the highest level
vamusekiwa tinotenda zvikuru namashoko amatibatsira nawo ndichadzoka zvikare nhasi mugotitaurira zvamunenge maona ndinotenda chaizvo
thank you mukoma wande
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri repatriotic acts kuti uve mutemo wenyika. Barume vana nezuro kuchipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Nhasi mitambo yenhabvu dzefifa World Cup 2022 Qatar ichatamba neSwitzerland kuGatar, Switzerland ichatamba neCameroon, Uruguay ichatamba neSouth Korea, Portugal ichatamba neGhana, ukuwo Brazil ichatamba neSerbia. Tashika kumagu.